manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu Gunyana 10, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare remuchinhoyi rinopa mutongo wekuti mutumbi wevaimbwe mutungamiri wenyika mushakabvu vaRobert Mugabe ufukunyurwe unoradzikwa kuHerozi Eka muHarare. Vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Zifa yosangana mangwana kuti izere mangwana rakochi wechikwata chemaWarriors. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare remajistrate muchinoi rapa mutongo wekuti mutumbi wevaimbwe mutungamiri wenyika mushakabvu vaRobert Mugabe ufukunyurwe unoradzikwa kumarinda anovigwa magamba kuHarare. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vasipa mutongo wavo nhasi masikati muzvare Ruth Moyo varasa chikumbiro chevana vava Mugabe vanoti Bona Mugabe chinotenda Robert Jr. na Belamine Mugabe chekuti dare rimise kufukunyurwa kwemutumbi wababa wavo sezvakanga zvatongwa namambo Zvimba muna chikumi. Muzvare Moyo vapa chikonzero chekuti vana vakaunza nyaya yekumisa kufukunyurwa kwava Mugabe havasi ivo vari pamagwaro emutongo wama Mambo Zvimba asi kuti amai vavo amai Grace Mugabe ndivo vakapiwa mutongo uyu. Rimwe remagweta ava Trinosi Mangovere avo vakaendesa nyaya kwamambo Zvimba vachiti amai Mugabe vakakanganisa nekuviga vamugabe pachivanzi chepamba pavo kwaZvimba vapadoni nokwara vati vafadzwa nemutongo wapiwa nedare. Asi gweta revana vavamugabe vafungai chinwa murombo vati havana kufadzwa vanemutongo vachiti zvekuti ndiani anokwidza nyaya hazvina basa sezvo mutongo weCustomary Law and the Local Courts Act uchiti munhu wese anoda anogona kukwidza nyaya kudare repamusoro kana asina kufadzwa nemutongo wamambo.
Mutongo wapamudare ndewekuti dare raona kuti iro mhuri yakaendesa nyaya kudare kwangadai pauya iwo mai Grace Mugabe. Zvinovai kureva kuti izvo isusu matsananguro edu emutemo vakanyora pachena pasection 20 kuti mumwe nemumwe kana kuti munhu anenge asina kugutsikana nemutongo wachief anofanira kuya kukoti. Saka dare ratonga richitaurawo zvimwe zvakasiyana nezvatinoziva kana zvataona pamutemo.
Vachinwa murombe vati vachazivisa mhuri yekwava Mugabe kuti vavataurire zvekuita.
Isu tichaudzawo maclients edu tonzwa kuti vanoda kuti tiendere kumberi here nekuti kana papo mutongo wakafanana uyu maclients edu ane kozero yekuenda kudare High Court.
Asi vachinwa murombe vabvuma kuti mutongo wanhasi unotsigira mutongo wamambo Zvimba wekuti mutumbi wava Mugabe ufukunyurwe. Asi mamwe magweta anoti mutongo uyu unogona kupikiswa mudare repamusoro. Vamugabe vakashayikira kuSingapore muna Gunyana 2019 uko kwavaigara vachienda kunorapwa. Vamugabe avo vakatonga nyika kubva muna 1980 vakabviswa pachigaro zvechisimba nemauto muna Mbudzi 2017. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi. Noi ndini Nunurai Jena.
Dare repamusoro nhasi ratura mutongo wekuti vanhu vasina kubayiwa nhomba dzeCOVID-19 vanofanira kubvumidzwa kupinda mudzisvondo richiti danho rakatorwa nedare remakurukota musi wanyamuvhuvhu 11 rekuti vasina kubayiwa nhomba vasabvumidzwe kupinda mudzisvondo rinotyora kodzero dzevanopinda svondo. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Dare iri ratiwo mapurisa hana mvumo yekusunga vanenge vaenda kudzisvondo kunonamata vasina kubaiwa nhomba dzeCovid-19 sezvakanga zvatarwa nehurumende. Mutongo waturwa nedare uyu unoreva kuti veruzhinji vave kukwanisa kupinda mudzisvondo vasina kubaiwa nhomba chero vachitevedzera zvakatarwa nehurumende kuti vanhu vanoungana vafanire kunge vachidarika zana. Pasi pehurongwa hwekuvharwa kwenyika hwelevel 2 lockdown hwakaziviswa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa svondo rino. Zvichakadai, bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vana vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pazviuru zvina nemazana mashanu nemakumi maviri nemumwe chete, 4,521. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vakasvika pazana nemakumi maviri nevashanu 125. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zana nemakumi maviri nezvitanhatu nemakumi mashanu nevatanhatu 125,056. Vakabaiwa nhomba yekutanga nezuro vakasvika zviuru makumi maviri nezvitatu zvine zana rine makumi maviri nemumwe chete 23,121. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabaiwa nhomba yekutanga munyika yose pamamiriyoni maviri nezviuru mazana masere nezvishanu nemazana maviri nemakumi maviri nevana 2,805,224. Vanhu vakabaiwa nhomba yepiri nezuro vakasvika pazviuru makumi maviri nezvishanu nemazana masere ane makumi maviri nevatatu 25,823. Zvakaita kuti vanhu vabaiwa nhomba yepiri munyika yose vasvike pamiriyoni imwe chete ine zviuru mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nezvitanhatu nezana rine makumi manomwe nevashanu 1,796,175. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru pachaziviswa nebazi rezveutano zvarinenge rawana muongororo yanhasi. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekuderedza kupararira kwechirwere cheCovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Medicines Control Authority of Zimbabwe kana kuti MCAZ inonzi yakapa bazi rezveutano mvumo yekuti vana vane makore ari pakati pegumi nemana negumi nemanomwe vange vachibayiwa nhomba yeCovid-19. Asi mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti bazi ravo rakaturirwa zviga zvarinofanirwa kutanga razadzisa risati raparura chirongwa chekubaya vana nhomba iyi. VaMujiri vanoti MCAZ yakakomekedza kuti bazi reutano ritange raita ongororo yekuona kuti mushonga uyu unoshanda sei muvana vezera iri risati raparura chirongwa ichi. VaMujiri vanoti pari zvino bazi ravo riri mushishi kuzadzisa zvakatarwa neMCAZ izvi kuitira kuzoparura chirongwa ichi.
Vanoona nezvemishonga veMedicines Control Authority of Zimbabwe, MCAZ, vakapa mvumo yekuti vana vane makore 14 kusvika 17 vabayiwe. Chimiri ichochi ndechekuti ministry itange yaita kana kuti shall conduct a phase 3 clinical trial first vasati vaita roll out vaccination. Saka pari zvino bazi reutano nekutirwa kwevana vari kuita yatingati implementing the MCAZ conditions. And mushure mekunge vapedza izvi vanhu vavatanga kuita roll out.
Vanga vari mutauriri webazi rezveutano nekurerwa kwevana vaDonald Mujiri vari parunhare muHarare neStudio 7. Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vanotiwo vanogamuchira zvikuru danho ratorwa neMedicines Control Authority of Zimbabwe iri vachiti rinobatsira kuchengetedza vana vadiki ava vavanoti vave kubatwawo zvakare neutachiwana hunokonzera COVID-19 hwakaita seDelta variant.
Isu tinogamuchira zvikuru danho ratorwa nesangano reMCAZ rekuti patange panyatsoitwa ongororo netsvakurudzo iyo yavari kuti panhomba iyo yakatarisirwa kuti izenge ichibayiwa vana vari makore ari pakati pe14 ne17. Nekuda kwekuti ava vana vadiki uye mitezo yavo inenge yakatosiyana nevanhu vakuru.
Tinoona kuti vana ivava vane makore ari pakati pegumi nemana negumi nemanomwe vana vari pasi pezera ringanzi pamutemo vanozvimirira. Zvii zvinenge zvichizotarisirwa kuitwa kuti vange vachipinda muzvirongwa izvozvi?
Zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti apo pane zvinge pachiitwa ma trials iwao vabereki kana kuti vaya vanogara kana nekuchengeta vana vadupi vavo vange vachipiwa mukana wekupa mvumo yavo iye yatinoti consent kuti vana vavo vange vachipindawo ma trials iwao. Tine zvinge tichitarisirawo futi zvekare kuti pachazenge pakuitwa rollout yekubaya vana vese muzvikoro vemazera iwavo e14 to 17 years vabereki zvekare vanezenge vachipihwawo mukana wekupawo mvumo kana kuti iyo consent nekuda kwekuti pakazowana chinozoitika aya atingati maadverse side effects vabereki vanenge vakapa kare mvumo kuti vana vavo vange vachibayiwa nhomba iyoyo.
Asi munoona here vabereki vachizopa mvumo yekuti vana vavo vange vachishandiswa mukutsvaka ongororo iyoyo yekuti mushonga unoshanda sei?
Zvinhu zvatinenge tichigamuchira zvamuchose nekuda kwekuti Zimbabwe haisiriyo nyika chete inenge yatanga kubaya vana vezera iroro nekuda kwekuti tiri kutoona zviri kutoitika kune dzimwe nyika dzakaita sanaamerica nedzimwe dzakadaro dzakatotangawo kubaya vana vadu sezvo mavariesi ariko mazuva ano nyanyanyanya iwavo ana delta ari kuonekwa achikurirawo zvekare dzimwe nguva kutouraya ivo vana vaduki vavo avo mazuva atanga chirwere checovid-19 vainge vachidzivo vane kudzivirirwa nekuda kwekuti masoja avo emuviri anenge akati simbei kudarika evanhu vakuru. Asi senyika yezimbabwe ngatiwanewo kakudzidza kubva zvaitwawo kune dzimwe nyika kuitira kuti chirongwa ichi chinge chichikurumidza.
Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo America iri kuenderera mberi nekurwisa chirwere checovid-19, mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakatara zvisungo zvekutevedzera senzira yekumisa kupararira kwechirwere checovid-19. VaBiden vakatara mitemo inosungira vashandi vehurumende, vashandi vemakambani mahombe, vashandi vezveutano kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira chirwere ichi. Vakati bazi rezvevashandi riri kugadzira urongwa hwekuona kuti vashandi vose vanodarika mamiriyoni makumi masere vabayiwa nhomba yecovid-19. Vanotyora mutemo wekubayiwa nhomba vanobvisiswa faindi yemari inoita zviuru gumi nezvina zvemadhora ekuAmerica. Makurukota ezvekunze kwenyika dzemudunhu rekumadokero kweAfrica ari mubatanidzwa weEconomic Community of West African States asvika muConakry muGuinea aine chinangwa chekuyananisa zviri kunetsa munyika iyi zvichitevera kubvutwa kwemasimba kwakaitwa nemauto. Mabharani wekanzuro yemasvingo vaEdward Mukaratirwa vanogona kupinzwa panguva yakaoma neparamende mushure mekunge vashoropodza Auditor General avakaburitsa gwaro rinoti kanzuro yemasvingo yainge isina kushandisa mari zvakajeka pamatengerwo aiitwa mafuta emotokari pamwe nemari dzeCovid-19. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura apo vange vari kubvunzurudza vamukaratirwa pamusoro pemashandisirwo akaitwa mari nekanzuro yemasvingo zvichitevera magwaro aAuditor General. Vange vakabata chinzvimbo chasachigaro wekomiti yeparamende yepublic accounts vaDexter Nduna vati vamukaratirwa vacharangwa nekushora kwavakaita Auditor General amai Mildred Chiri. VaNduna vati Auditor General inhengo yeparamende uye havasi kuzorega vanhu vakaita savamukaratirwa vachivashoropodza pamusoro pebasa ravo rinoratidza uori huri kuitwa mumakanzuro akaita seemasvingo. Pavabvunzwa kuti vakatukirei Auditor General vamukaratirwa varamba kuti vakavatuka vachiti havazivi kuti izvi zvakaitika kupi.
Maybe honorable, we may need to get the platform. Was it in the Herald? Was it in the Newsday? Was it in the Zimbabwe Independent newspaper or which paper specifically?
Sachigaro, tingada kuziva kuti takavatuka mupepa nauripi. Maiva muHerald here, Newsday here, muIndependent here, kana mubepa nauripi mataka vatuka.
asi vanduna vaudza vamukaratirwa kuti harisi basa ravo kuvaudza kuti nyaya yavo yekuti vakatuka auditor general yakabuda mubepa ripi. Ongororo yakaitwa naauditor general yakaratidza kuti kanzuro yemasvingo yainge isina kushandisa mari dzeCOVID-19 sezvaitarisirwa. Mugwaro ravo hamaichiri vakati zvimwe zvinhu zvainzi zvakatengwa panzvimbo yekuchengetera vanhu vaive neCOVID-19 yerujeko zvakaita sematerevhizheni nemaredhiyo nemakamera zvainge zvisina kutengwa. Asi vachitaura nebepanhau repadandemutande renewzimbabwe.com vamukaratirwa vakashora hamaichiri vachiti zvinhu izvi zvaive mune imwe hofisi yavasina kupinda. Mune rimwe gwaro hamaichiri vakatiwo kanzuro yemasvingo yaingotenga nekushandisa dhiziri nepeturo isingatevedze mutemo uye hapana umbo hwekuti mafuta aya akashandiswei. Vanduna vayambira vamukaratirwa nevamwe vakuru vakuru mukanzuro iyi kuti vachasungwa kana vakatadza kuburitsa umbo uhu. Vati vagari vemuguta iri kubva kumisha yakaita semucheke nerujeko vari kuyaura nenhamo asi kanzuru ichishandisa mari zvisina mwero. Asi vamukaratirwa vati vakatogadzirisa nyaya iyi uye vachapa komiti yavanduna umbo hwese hunoratidza kuti vakagadzirisa dambudziko raivepo. Pari zvino nhengo dzeZimbabwe Anti-Corruption Commission nemapurisa dzave kupinda mumakomiti epublic accounts uye izvi zvinoita kuti vawane umbowo hwevanoita uori. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mamwe masangano evarairidzi ari kukurudzira hurumende kuti ishevedzere musangano wechimbi-chimbi wekuziya kukwira kuri kuita uwandu hwevana vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 muzvikoro pamwe nenyaya dzemari yemihoro. Izvi zvinotevera kubatwa kwakaitwa vamwe vana vechikoro nechirwere ichi mudunhu reManicaland, Matabeleland South pamwe neHarare kubva pavhurwa zvikoro. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Masangano evadzidzisi anoti haasi kufara kuti hurumende yakakonzeresa kuvhurwa kwezvikoro kugadzirira zvakakwana kuitira kuti varairidzi pamwe nevana vechikoro vasabatwe nechirwere cheCOVID-19. Mashoko atiri kutambira anoti pane vana vapfumbamwe vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 pachikoro cheChriste Mambo mudunhu reManicaland, vana 12 kuchikoro chetongo chiri kuBedbridge uye mwana mumwe chete weGrade 7 akabatwa nechirwere ichi pachikoro cheHarlingbury chiri muHarare. Mutungamiri weAmalgamated Road Teachers Union of Zimbabwe, vaObed Masaraure, vati nekuda kwekukwira kuri kuita uwandu hwevana vari kubatwa nechirwere ichi muzvikoro, hurumende inofanira kushevedzera musangano wechimbi-chimbi navose vari mune zvedzidzo pamwe nezveutano kuti pazeyewe kuti ndezvipi zvingaitwa kuti chirwere ichi chisarambe chipararira muzvikoro.
Kuvhurwa kwezvikoro kwakasangana nedambudziko rekuti zvikoro zvasina zvikwanisiro zvekukwanisa kudzivirira vanhu kucoronavirus. Chataa kukumbira ndechekuti hurumende yachimbidza yakuita an agent meeting yaresolva macrisis 1 yesafety in schools, 2 yeteacher capacitation kuti pasa denda iri risarambe richiparadzira.
Izva tsinirwo nemutungamiri wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe vatakavafira zhou avo vati chirwere cheCOVID-19 chatandavara serunyemba muzvikoro asi hurumende iri kuramba yakaisa zvimiti munzeve.
Zvekare isu sevanhu vanotungamira varairidzi tinoti kune varairidzi vakawanda vari kuda kubayiwa nhombai kana vaccination asi vari kutoishaya. Asi hurumende inenge ichiti vaccination iri kuyakakwana asi zvichava nemwedzi inopfuura miviri vamwe varairidzi vasati vaona vaccination yechipiri vatopfuura masvondo maviri anenge achidiwa. Zvekare muzvikoro umu munoda kuti tijekeserane mari inobviswa nehurumende, hurumende yainoti yakabvisa kuti iende kuzvikoro kunopa kuti mvura inge irimo muzvikoro nezvimwe zvikwanisiro zvinonzi COVID abatement equipment muzvikoro hazvisati zvavako muzvikoro. Saka musangano wamandorokwati chete ndiwo unopa kuti tiende mberi.
Hatina kukwanisa kutaura nemunyori wezvedzidzo amai Tumisa Ntabela pamwe nemutauriri webazi redzidzo vataungana ndoro avo vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo pamwe nekusapindura mibvunzo yatavatumira kuti tinzwe divi rebazi ravo panyaya yemusangano wechimbi-chimbi uri kudiwa nevarairidzi uyu. Asi mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vaudza Studio 7 paRunhare kuti vari kushanda nebazi rezvedzidzo mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 vachiti bazi ravo riri kutumira vanhu muzvikoro zvose zvinenge zvafungidzirwa kuti zvaita chirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakazivisa nezuro kuti vanhu vose vanoshandira hurumende yeAmerica, makambani makuru pamwe nevanoita zveutano vanosungirwa kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Tanonoka wande weStudio 7 aita hurukuro naDr. Simbiso Ranga kuti tinzwe maonero avo.
Kumanikidza vashandi vehurumende muno muAmerica kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19 zvine mutauro, asi vaBiden vataura ivo kuti vane simba rekuti vaimplemente mamezures akaita seiwayo yekuti munhu wese anoshandira hurumende ange abayiwa nhomba. Vanoti ivo roo yavo semutungamiri wenyika ndeyekuti maAmericans ese ange ari protected, and nenyaya yeCOVID-19 vashandi vese hurumende muno muAmerica vanonzi vabayiwe nhomba.
Chii chakonzera kuti vatore danho iri?
Danho iri rekuti pave nemarequirements ekuti vashandi vematanho atataura aya vabayiwe nhomba akonzerwa nenyaya yekuti COVID-19 iri kuramba iri kupararira muno muAmerica.
Asi Dr. Ranga, makambani akaramba kuita izvi, hurumende yavaBiden inozvifambisa sei?
Makambani emuno muAmerica kana akaramba kuti vanhu vavo vabayiwe, tinenge tichizoona kuti iyo hurumende yavaBiden ine zvainokwanisa kuita here kuti makambani aya atevedzere zvavari kuda zvekuti vanhu vavo vabayiwe nhomba yeCOVID-19. Pachine nyaya apa, but federal government ine malevers ainokwanisa kushandisa. For instance, pane macompanies anoita basa kana kuti anoita macontracts nehurumende. It means macontracts iwayo anokwanisa kupera kana macompany asiri kutevedzera zvakurudzirwa navaBiden.
Muchidimbu, nyaya yeCOVID-19 yakamira sei muAmerica parizvino?
Nyaya yeCOVID muno muAmerica vahwande tingaiti ipandemic of the unvaccinated. Sezvatinoziva, about 99% or so yevanhu vari kuuya muzvipatara neCOVID-19 muno muAmerica vanhu vasina kubayiwa nhomba.
Havanga vari nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vachitaura vari parunhare kuNorth Carolina muAmerica, natanonoka wande weStudio 7. Zemitambo, bhodhi reZifa riri kusangana mangwana kuti rizeye remangwana remurayiridzi wechikwata chemaWarriors zvichitevera kurudziro yekuti murayiridzi uyu adzingwe sezvo ari kutadza kuita basa raakapiwa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zifa yaiswa panguva yakaoma nechaunga chinotevera nhabvu kubva kumatimana ese enyika, icho chiri kuchedzera kuti Zdravik Logarusik adzingwe basa sezvo ari kukundikana kuti chikwata chenyika chibudirire makwikwi enhabvu yemuAfrica. Izvi zviri kuitika mushure mekunge maWarriors akarwa 1-0 neEthiopia mazuva mana vachangobva kutatarika nekuita mangange 0-0 nechikwata cheBafana Bafana chekuSouth Africa, icho chaive chakazara vatambi vechidiki. Vanoona nezvemamiriro ezvikwata zvenyika mubhodhi reZifa vaBrighton Malandule vanoti vari kusangana mangwana mangwanani vachizeya kuti kochi mukuru wenhabvu yenyika anokodzera here kuramba ari pabasa kana kuti kwete. Veruzhinji havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa basa naLogarusik, uyo akunda mumutambo mumwe chete pamitambo 14 kubvira apinda basa. Aimbotambira Chapungu, Wellington Shangiwa anoti LoGarusik anofarira kudzingwa basa nechimbi chimbi.
Kuti anonzi Logoi aita pake izvinezvi ngaaende ake.
Muongorori wemutambo uyu vanomen Chirume vanoti Zifa ngaibatsire Nhabvu munyika nekudzinga varayiridzi vese vemaWarriors.
Hatitangana kwatiriona kwaari kuenda isi ndokapa about 12 or so games akuhwina game rimwe chete zvipeura maina kochi handizivi kuti chicha uri kutarisira bvauna kochiye.
Nhengo yeWarriors Friends Club va Eugene Kuhuni vanoti dai zvaiita Zifa yasiyana naLogarusik yopa Norman Mapeza basa.
Zvape Mapeza timboona Zifa chero zvai zvainoita chimbope Mapeza.
Asi murayiridzi wevabati vepagedhe Chenjerai Dhuve anoti Zimbabwe isamhanyire kuti LoGarusik ngaaende isati yatarisa zviri kukonzeresa kukundikana uku.
We should first of all look for the root cause. Ukaona root cause iyoyo muchaona kuti inobetserekana, but tikashaya root cause chakaisana na local coach ship yedu inokwanisa kungosinga.
Mutori wenhau dzemitambo Admire Muhimeke uyo ave kugara kuEngland anoti semaonero ake LoGarusik aita rombo rakaipa rekusangana nezvimhinga mipinyi pese panenge paita mitambo.
Panonetsa kuti titi tinojaja coach weMaWarriors iye zvinezvi. Anga ari munhu ari kutamba achisangana nezvikonzero zvakaomarara. Kana coach chai chai anogona kana akapuwa timu yakadaro unoona zvinhu zvichinetsa because anonga asina best timu yake. Zvakuzifa kuti vamutandanisa kana kuti vamuchengeta. Asi uchazoona mumwe koshi vachawana anokwanisa kunge asangana nematambudziko akafanana nematambudziko akusangana nakochi.
LoGarusik ane chibvumirano chebasa chaakanyorera neZifa chinoti anofarira kuve pabasa kwemakore maviri uyezve anofarira kuendesa maWarriors kumakundano eAfcon izvo akaita. Chibvumirano chake neZifa chechiri nemwedzi mishanu chakabatana. Asi mashoko ari kufamba anoti Zifa iri kuda kupa basa iri kuna Benjamin Mwaruwari izvo vamwe vari kupikisana nazvo vachiti pari zvino Mwaruwari haakodzere kutora basa guru iri. Mutambo weZimbabwe unotevera uriko musi wa10 gumi guru apo maWarriors ari kushanya kuGhana kunosangana nemaBlack Stars mumakundano e2022 World Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Chen Live Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Dare remuchinhoyi rinopa mutongo wekuti mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika Mushakabvu vaRobert Mugabe ufukunyurwe unoradzikwa kuHirozi eka muHarare. Vanhu vana vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Zifa yosangana mangwana kuti izere mangwana rakochi wechikwata cheMaWarriors. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.